Vachitaura nevatori venhaunhasi Marare, mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Christopher Mutsvangwa vati vanhu vanofanira kuteerera mukuru webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakati vanoda sarudzo dzakachena.
President vedu vadiwa nezvakanaka zvavari kuita muno muZimbabwe, muno munharaunda yeZimbabwe nepasi rose. Vari ndimuramba tsvina, havasi kuda zvetsvina pamaelections aya, vada kunonzi clean victory. Saka havanei nevanhu vari kuita violence, vakangozviita chete ripotai.
Asi kunzvimbo dzakaita seMasvingo, sematauriro emukuru wesangano rakazvimirira rega reCotrad, nzvimbo zhinji dzaberekera ingwe.
Tinokumasvingo vanhu vari kuunganidzwa vachiridzirwa chakuti inoti kuna vamakore Francis avo vakarorwa nguva yekutikurei kutarisa kumasvingo central. Kuna vadhenijakubvavo vari kugara vachitidzirwa nemaovheterani. Tikabva ipapo tinoona kuti muvadi 18 muna vanyandoro mumasvingo central avo vari kugara vachiungurudzwa vakapidza kumba pavo nevanhu vechitikitikwa. Tobva ipapo toenda kutile dzinoti kuna Kirieta Gambuza uyo unova wakasvika kubva pake achizvinzira kuti nemhaka iye akanga aita mutangokotsera chidhiro.
Vamuzorodzi vatiwo sangano refazi riri kutyityidzira vatsigiri vemapata anopikisa.
Izvi tiri kurodzeka zvakare neavo vanotiye fazi avo vari kutonyora mazita evanhu. Vachinyora mazita evanhu vachitotiziva ndikabvunza kutira kutaurira vanhu vachiita ndikabvunza kutiraiwo ndikatsvaka. Saka izvi zviri kutinga vanhu chando mumisha.
Asi vanozviti mukuru weFAS vakuda kwase mutsaka vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuda kutaura nezvesangano iri.
Pari zvino ndoda kumbokonsentreta necampaign. Handisi kushandira mibvunzo kana chokuita nemaallegation accusation ari kuya kuFAS ndamboita zvecampaign.
KuMashonaland West kune nyayawo yekuti vatsigiri vevaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa vari kutyityidzirwa kwawo kuzvimba South nevanopfungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe muteedzeri womutauriri webato reTCC vaFelix Magdalena Mafasbanda vaudzawo Studio 7 kuti
tiri kuona isu veTCC kuti vanhu vari kufa, vanhu vari kutisirwa mudzimba, vanhu vari kutyidzirwa kuti kana mukavhota muchiti munozvinyorera tichakunyorerai mese kuti hamugoni kuverenga. Madzishe nemasabhuku vasadunhu vari kumbunjikidzwa kuti ngavagare nevanhu vachindovavhotera. Zvese izvozvo hatizi kufara nazvo.
Mutauriri webato reZAPU vamusongerwa Lofu vati bato reZANU-PF riri kutamba nepfungwa dzeveruzhinji.
Iko kunotaurwa nevatungamiriri vebato ravo kuti boro point yekuvhoteka nayo haigone kutora masimba kubva kugidi. Ndo zvinokurudzira mhondi.
Vamutsvangwa vatiwo ZANU-PF haina hanya uye haivhunduki nekunyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika kwakaitwa nevaimbova gurukota uye murongi wemabasa mubato iri vaSevhia Kasukuwere.
Vese vanofamba vachitsvaga kuti vanga musapota agenesa kuti vanouya vachipa ripoti kuna purezidenti uri kutaura vanhu kokutozoti vanhu vatema vari padhuze naye.
Asi vari kumirira vaKasukuwere amai Jacqueline Sande vatiwo havanei nezvinotaurwa nebato reZANU-PF.
President vedu kuti vasvike titange tose kukambena. Pari zvino vanhu vagara vari kutokambena zvavo, vachifanira kuti iye mukuru vachisvika muZimbabwe vachitendera vachisangana nevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vaite zviri kuitwa nesangano reEuropean Union zvekukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo sezvo zvichigona kubatsira kupodza mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.